Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 28 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuchimanimani kuManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi. Nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. ZANU-PF yopomerwa mhosva yekupindura munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vafa nhasi kuchimanimani zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu kunzvimbo yeSkyline. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Motokari yemasoja yatadza kumira ikatsika vanhu vashanu vakafira ipapo panzvimbo yeSkyline muno muchimanimani pavanga vakaungana neuwandu hwavo vakamirira kuchambiriswa chikafu icho chavasina kuzowana. Mumwe waona izvi zvichiitika vatichaona chinamira. Vati rori yemasoja iyi yashaya mabhureki zvaitadzisa kumira sezvo mutyairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Pairo rori rePuma remasoja rinonga rabve kuSiriva upo richichida irosvika pagomo manje. Ndinofunga mabhureki arusa ngokuti razoende kwaati anhu tizai. Saka anhu azoti panda anga akaungana. Kwakubva iro raende kuende kuchizotorovera paambulensi. Kuitira anhu anga akazare mupeste apapo apo. Saka anofunga dani kuma 5 here kana kuti anhu angane atizozoona saka hedu kuzwa kuti namba yacho ngeye anhu angane adini ashaika. Asi pafana amwe akakuwara.
Amai Molin Tembo vati vaona imwe chembere ichibuda matumbu mushure mekutsikwa nemotokari iyi uye vati vamwe vakuvara vatakurwa kuendeswa kuchipatara.
Ini ndangoona matumbu angangoripo panze kuti akuputika angotsikwa nemota kwabva aputika matumbu acho kwakuvhurika dumbu rake zvichoperawo zvangu daro ndomuonero wandangoita vamwe ndazonge ndongotizawo ndisingasazivi kuti zvakamira zvakadini ndotiza ndoti hapane zvaitika.
Ana mukoti vedumba riri kushandiswa sekliniki yakaiswa paSkyline zvichitevera mafasha muEcyclone Idai vaudza Studio 7 kuti vafane vakuvara vaendeswa kuchipatara chechipinge uye vati tinzwe zvakawanda kugurukota rezveutano vaObedaya Moyo avo vatisina kukwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadai mumwe wevanga vakaungana paSkyline apa vaZefanaya Mabuka vati vazodzingwa pavanga vakaungana apa vasina kukwanisa kuwana chikafu chavanga vakamirira.
Chikafu hatina kuchiwana hadisi kutomboziva vangoti hanzi hadi muchimbo dzokerai nekuti paitika dambudziko raitika accident yaitika iyo saka dzokerai henyu kumba mozodzoka tichazokutaurirai havana kutaura zuva.
Chikwata chevabatsiri vakabva kusouth Africa chiri kufamba nembwa chatanga nhasi kutsvaga vanhu vasati vawanikwa chichishandisa imbwa kuti dzifemedze pakange paine vanhu vakafa zvichitevera kusaoneka kuri kuita vanhu vakawanda avo vanonzi vakatorwa nemafashamu aya. Mutungamiriri wechikwata ichi vaJustin Colbert avo vanoshanda nesangano reGift of the Givers Foundation vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasoja pamwe nemapurisa emuno mukuedza kutsvaga vanhu vasiri kuonekwa. Hurumende inoti ichaedza pose painogona napo kuti itsvage vanhu vese vasiri kuonekwa nechinangwa chekuda kuziva zvakaitika kwavari uye kuda kuziva kuti vanhu vose vakaurayiwa nemafashamu aya vangani. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vanosvika zana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vanhu vanodarika mazana matatu havazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 kuchimani mani, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inonzi yabvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. VaObasanjo vakanyora bhuku reutongo hwejekerere muAfrica pamwe chete nemutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vatendai Biti, vaGreg Mills uye vaJeffrey Herbst. Bhuku iri rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage. Zvisinei nekumbononoka urongwa hwanhasi, bhuku iri razoparurwa muHarare navaObasanjo navaChamisa pasi peurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reSouthern Africa Political and Economy Series Trust. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana zvavari kuziva pamusoro pekubvutwa kwemabhuku uku sezvo vari kuNamibia, asi vati vachaedza kuti vanzwisise kuti chii chatora nzvimbo. Hatina ukwaniso kutaura navaBiti kana vaObasanjo sezvo vanga vaenda kunoparura bhuku iri kuMalawi. Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvaitika.
Haina kuti pakana chikonzero, hurumende yedu haineti nekuputira Zimbabwe mukunyara nekuita zvinhu zvinonyadzisa. Manje manje vanga vachiba chikafu chevanhu chakadhonetwa nenyika rese jekerere kuti chipuwe mavictims ecyclone Idai. Pakudhoneta hapana akambovaona, asi pakuba zvinhu zvevanhu ndoo paunovawana. Munhu anenge ane chake chaanenge agadzira, ivo vanongoziva kuzotora. Vatora mabhuku awa, havana kupa tsanganudzo. Ende zvatishamisa, vatora mabhuku awa abva auya na former president of Nigeria Olusegun Obasanjo na former AU chairperson Olusegun Obasanjo, akapinda muno hapana kana wehurumende amugamuchira, ada kumuona, ada kutaura naye. Vanhu vasina kana hanya nehistiri nerondedzero yeAfrica, asi vanonyepedzera kuda kuziva rondedzero yeAfrica, asi havakwanisi kana kutambira munhu mukuru akaita saOlusegun Obasanjo.
Saka mabhuku aya atorwa panhandare yendege akuda kupinda navaObasanjo.
Mabhuku ava sezvamunoziva vaBiti navaOlusegun Obasanjo naGreg Mills vakanyora bhuku reDemocracy muAfrica ravari kutenderera pasi jekerere. South Africa vakagamuchirwa nemufaro, vari kuenda kuMalawi vari kunogamuchirwa nerufaro, asi munomu vatorwa sevatorwa, vatorerwa mabhuku, vanyimwa mabhuku avo. Kunyadzisa kwazvo, hamusati tamboona nyika yakadai yekuti inonyadzisa munhu akaita saOlusegun Obasanjo, munhu mukuru kune vanhu vese vari kutonga muno muZimbabwe, munhu akabatsira Africa, vanhu vaidhoneta zvinhu even kunyaya dzerusununguko. Vanhu veNigeria, mukuru akaita saOlusegun Obasanjo ndiani nani arimo muhurumende iko zvino angati angaidzana naye, wokuti paairport panoita vanhu vanofunga kuti vanotorera Olusegun Obasanjo mabhuku. Kunyadzisa pasi rese reAfrica.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevanomwe vafa zvichitevera kutsva kwaitika pachivakwa muguta guru reBangladesh. Vamwe vanhu vanonzi vajamba nepamahwindo kubva mu19th floor muchivakwa chemudhaka vachiedza kutiza moto wanga uchibvira. Vanhu makumi manomwe vanonzi vakuwara vachiedza kutiza moto uyu. Vanhu gumi nevaviri vafa uye vamwe makumi maviri vakakuvara zvichitevera kuputika kwaita bhambu panze penzvimbo yekudyira muguta guru reSomalia Mogadishu. Vaona zvichiitika vaudza Somali Service yeVOA vanoti bhambu raputika pamberi pemusuo wemba yekudyira mugwagwa wemaka awa mukurama ndo rauraya vanhu ava. Bato rezanu PF riri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge uko kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo tropical cyclone Idai. Vamwe vagari vekunzvimbo iyi uye mapepanhau akaita seNews Day neDaily News vari kuburitsa nyaya idzi vachiti zanu PF yaendesa motokari nenhengo dzayo kunogovera chikafu uye vanonze vari kunyima vamwe vasiri nhengo dzebato iri. Asi zanu PF inoti iri kungobatsirawo nemotokari dzayo. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yezanu PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda pamwe nemutauriri weMDC kumanikaland vachimirira mutasa central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Vakapa kuuya chikafu munharaunda vanhu vezanu PF wakabva wada kuchitora chikafu chiya kuti vaite sendiwo vauya nacho. Dai vakagumira ipapo zvaitova nani. Dai vakatora vachichipa vanhu vese vari kutambudzika tinoti mhosva yavaizova nani. Asi vakanyanya kurwadza ndezvekuti vaakutanga kuti iwewe hausi wekuzanu PF haufaniri kuwana. Namwari namwari padambudziko rakadai zanu PF ngainyarewo ngaizwewo tsitsi.
Vamuponda pindai tinzwi.
Ipa baba chiri kuitika ndechekuti MDC yapererwa nekuti ini chandakaona chakaitika nezviri kuitika ndekuti MDC yanga ichitaridzira kuti Zimbabwe ichapererwa iwo wozopinda iwo nekuuya nemadhona because vanozviti ipati yemadhona ndeinofanira kunge ichiuya nerubatsiro chete. Asi wakashamisika kuona zanu PF ichimiramira ichiisa mota dzayo dzakanyorwa zanu PF ndo dzimwe dzaiye maoteren vehicles ma4x4 akapiwa maMP nemaofficials epati akapinda mumusha achibatsira kutakura zvinhu kubatira kudistributa zvimbo zvinhu zvaiva nemahelikopta zviya nemagonyeti asi aiperera kusina vanhu saka mota dzakapinda kubatsira kudistributa chikafu ichi chekuti hati zanu PF yakazopindei nemota mota dzezanu PF vaida kuti dzikasapinda kuti muanhu motanga kupomera mhosva zvakare kuti zanu PF maona vane mota nyowani asi vanhu vari kutambudzika kudai mota idzi dzashanda dzapinda unobatsira saka ipapa vanhu MDC please leta zvimachua
vasaro vakapinda yautinzwa
tikaramba tiine tsika iri kuitwa nezanu PF kuti vanoramba zvavanenge vange vachiita unobatwa muoko wako uri muchigaba chine mabhanzi woti hausiriwe zviri pachena ende havana kuzvitanga nhasi. Zanu PF toziva kuti itsika yavo nguva nenguva. Isusu pakaita dambudziko rekuchipinge chimanimani inini seminyo mutauri weMDC mumanikaland ndakatonyora gwaro randaitokurudzira vanhu kuti rubatsiro ngaruende nekuna honorable sako nekuti ndinozvitandira kuti maparlamentarians nezvina basa kuti rebato ripi kana dambudziko rawa pari wani. Saka tisu takatotanga kukurudzira kuti rubatsiro ngaruuye chero nani zvake tipe vanhu vawirwa nedambudziko vanhu vemuZimbabwe. Tikatotaura zvakare kuti hurumende inogochema chema kuti vari kutsvaga mota sei rubatsiro rwese rwu iye zvanope ine ma4x4 ayakapiwa tichiziva zvatiti mari dzakabiwa kana kuna ana Chiyadzwa zvatiri kuchema sevana vezimbabwe kuti kubiwa kuri kunyanya. Asi saizvozvo taakushama kuti hatiri kuchema kuona mota dzezanu pf dzakanyorwa nezanu pf asi tindiudza iwewe kuti zvitsveko zvezanu pf zvinozodikana pakudii.
Vamuponda, ko motokari dzese dzehurumende dzakaenda kupi? Sei bato rezanu pf rine mota dzakawanda kudarika dzehurumende?
Ai waka blessing. Nyaya iri kuita ndeyekuti hatisi kuti mota dzezanu pf dzakawanda kudarika dzehurumende. MP wezanu pf ane mota yakabva kupati, saka mota idzodzo ndidzo dzavanenge vachishandisa dzepati dzakanyorwa kutoti constituency yakati nemota. Saka zanu pf sebato rinoshanda nevanhu vakatomobhilaiza maMP ese enyika kuti no, kana uine mota huya tibatsire chi vana venyika vatambura. Uyu vakomrade vati kutaura navo havasi kutaura zvine mafeti. Ini hatingatichi mhosva yekuti wazopfekere kishiti akapfeka zanu yakanyorwa zanu pf. Asi dai kurudzirwa kunzi kana usina tishete zanu pf hawandi chikafu, ya ndo mhosva yakutaurika iyi. Because zvimwe zvacho zvakutaura kutsvagiridza so kuti wakapfekere iyi hembe yakati uchipa vanhu chikafu. Aiwaka izvozvo ndo zvinoratidza kuti MDC kufunga kwachoka ndekuya kwehumbimbi ndoga kuti kana ndisingatonge ndaitarire nyika yacho zvechikafu zvaita. Kana tabva pachikafu ngatichitose kuti vana vaya vakapfanyura zvikoro zvikoro zvavakwa mahosi kuti adzererwa.
Vamuponda, imbotisiyai vapinde vasari vakatipinde chirongwa.
Ya tinoda kuti tibatsire vanonzi vamuponda ava kuti ngavanzwisise kuti kune inonzi government policy painenge ichiita urongwa hwayo. Government policy inojekesa pachena kuti zvitseko zvebato hazvitenderwi. Haisiye kuti ichoisi yemunhu kuti anazvo here kana haana, hazvitobvumirwi pese panoitwa magovernment programs. Saka kana ari muhurumende mupati inoti iri kutungamirira nyika vasingatozivi mutemo wenyika yacho ndo panototangira matambudziko edu chaiwo. Uyezve ndoda tanzwisise kuti hatisati tabva padambudziko rechikafu, pane vanhu vasati vawana chikafu. Saka izvi zvaari kuita izvi zvinorwadza kune vanhu vari kufa nenzara, vari kudya magwavha, vari kutambudzika, vari kubika mabhanana. Iye achitoudza kuti nyaya chikafu takatopedza nayo, takuenda panext stage. Inext stage yevanhu vari kutora zvinhu zvevamwe.
Zvamuri government program, please. This is a program where everyone is involved. You cannot call it a government program. It's even government. There is no ditine monopoly kubatsira vanhu. Ma organizations say they are free to go to the ground. Kimimi yezi even as MDC you are allowed. Hapana kurambizai, andidi.
Nengo yezano PF vari muchina bhizimusi vaGilbert Muponda. Manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDC mudunhu reManicaland vachimirira Mutasa Central mudare reParamende vaTrevor Saruwaka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vakawanda vaungana muHarare vachicherechedza mwedzi wekurangarira mabasa anoitwa nevanhu kadzi, vazhinji vachiti zvakakosha kuti paitwe mutemo unoomesera vanhu vasingatevedzeri zvinodiwa nebumbiro remitemo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura pamusangano wanhasi vati nyika ine bumbiro nemitemo inosimudzira madzimai asi hapana chido chekutevedza zviri mubumbiro iri. Gweta vachishanda nesangano reWomen's Coalition muzvare Mesi Jaravani vati bumbiro rine zvikamu zvakawanda zvinosungira kuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevakadzi nevarume, asi izvi hazvisi kuitika nekuti hapana kuzvipira kubva pane vari pazvigaro.
Tikwanise kurigadzirisa. Panoda nguva kune kuzvipira kunoitwa nehurumende, kuzvipira kunoitwa naivo vemapato akasiyana-siyana, kuzvipira kunoitwa mupublic sector, muprivate sector nemumabasa chaimo makasiyana, kuti pese panenge pachiitwa pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzina kugadzwa vanhu vaone kuti panoitwa kuti madzimai nevarume vange vachinge vakamiririrwa zvakafanira.
Vatiwo handi hurumende chete isiri kutevedza bumbiro, vachiti dambudziko iri riri mudzisvondo, masangano akasiyana-siyana, makambani pamwe nemayunivhesiti. Vati sekuona kwavo, paramende inofanira kudzika mutemo unotara zvirango zvekupa vanotadza kutevedza bumbiro nemitemo inoenzanisa mukana pakati pevakadzi nevarume.
Pange panodiwa mutemo unogadzirwa unenge wakamirira nyaya yegender parity, uchinyatsokutaura masteps sekuti kana pachinge paitwa maappointments anenge asiri kukurudzira gender balance, chii zvinoitika kumaappointments iwawo, anonzi ari pamutemo here kana kuti anodikirwa kuti haasi pamutemo, vanhu vanogona kuita sei kana vachinga vachinoenda kumatarezi mhosva vachimhanya nenyaya yekuti aiwa taita maconstitutional rights articleriwa zvinenge zvichizofambiswa sei. Izvozvo zvinogona kudetsera vanhu panyaya yekuti tione kuti gender balance ingachengetedzwa sei.
Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai zvakare achiita zvidzidzo zvemutemo muzvare namatai kwekweza, vachazvashamisi kuti hapana kuzvipira pakuenzanisa mukana nokuti varume havadi kurasikirwa nemasimba.
Varume vane zvakawanda zvekurasikirwa nazvo nenye pakana tikaisa that balance to say it's a 50-50. Because men ndo vanga vachinjoya mabenefits of the patriarchal system. Ndo vanga varo vari kupfugamirwa nekuombererwa nekuitirwa zvinhu. So you would realize kuti because there are more men who are in power, they are very reluctant. Kuti vaite sei? Vasiyewo vakadzi vachiwana all that 50-50 because it means losing power.
Vati vakadzi nevarume vanofanira kushanda zvakasimba kuona kuti mikana yaenzaniswa, sezvo kutadza kuita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo yenyika.
So we have to put pressure, men included, women also, putting pressure kuti tikukumbirawo kuti zvatakanga takanyorerana pasi makatidedza kureferendum tikaenda takanosunga mazambia nemadhuku tikaswera tichitsva nezuva tichivhotera izvozvo zvatanga takawirirana zviya zviya, because that is the social contract. Could you must account to the people.
Mukuru wesangano reHelpline Zimbabwe iro rinoshandira kudunhu reMashonaland Central, amai Eunice Hove vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo bumbiro rakanaka chose panyaya yekusimudzira madzimai, bumbiro iri harizikanwi kumaruwa.
Asi ndichitora inini semuenzaniso nekwandinoshanda kuMashonaland Central, unoona kuti madzimai aikoko haana, ane nzara yeinformation. Wongu, there are provisions for them to better themselves, but the information is not cascaded to the grassroots, and that inhibits the balance for better for the women in rural areas.
Vati kana madzimai akaziva mutemo anokwanisa kurwira kodzero dzavo zvine simba. Musangano wanhasi waitwa senzira yekucherechedza kukosha kwemadzimai, National Women's Month, uko kunoitwa muna kurume gore rega rega. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira rekuti hashtag balance for better, uye wange wakarongwa neStudio 7 ichishanda nemedia center. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangusha.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba vari kutungamira chikwata chine vamiriri vemapato ane nhengo mudare reparamende chiri kushanya kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral Commission of South Africa. South Africa iri kugadzirira sarudzo dzayo idzo dzichaitwa musi wa8 Chivabvu gore rino. Vari kumirira mapato avo vari muchikwata ichi vanoti vaDouglas Monzora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamunyaradzi Paul Mangwana veZANU PF, vaObert Gutu veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vamasango Matambanadzo vebato reNational Patriotic Front, vatemba Muliswa avo vakazvimirira, pamwe nemamwe makomishina eZEC anoti vaQubani Moyo navautoile Slaigwana. Vagutu vanoti chikwata chavo chadzidza zvakawanda kwazvo kubva kukomishini yesarudzo yemusouth Africa iyi mumazuva maviri avari munyika iye. Zimbabwe inotarisira kuzoita sarudzo dzayo muna 2023. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro perwendo rwavo.
tiri kuno ku St. Julian ku South Africa kwa tanga tiri pa tinangoto mchurungu study tour ye IEC Independent Electoral Commission ye munomu South Africa tanga tiri delegation ya wano wakati wandei kupaku Zimbabwe chinangwa che ducho kuya kuno changa tiri chokuti tizizeo noku wona awo kuti ve Independent Electoral Commission yo munomu South Africa vana mbojifambisa sei sezo iwo wari kugadzirira kuita ma elections avo musi wa May 8 gorerino saka yanga iri tour yekuti tidzidzewo tadzidza zvakawanda vachititaridzawo zvaanoita kugadzirira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvokuti kana vamusi wokuvhota vanhu vanenge vachivhoteswa sei nyaya yekuti kana maresults achibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopatsanura kana kutepfenyura maresults nenzira dzakaita sedzit saka tingangoti tadzidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipirira nhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nekuti jekesa nezvimwe zvatasingazivi taakuziva.
Vazhinji vangada kuziva kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023 imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi.
Zvinobatsira nyika zvakanyanya ndonga ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event, it is a process. Ndoona sokuti ndodambudziko ratinowanzokusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection achaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here, maballot paper achazenge achigadzirwa kupi, masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro, code of conduct dzevaanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei. Zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda maelection tisinawanatsogadzirira. Saka zvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sokuti kure asi haandi kureba nokuti election iprocess haisi event.
Vagutu, chinonyanyonyunyutwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambiswa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission zvine zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo, zvingagadziriswa sei?
Izvo ndozvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamend ini ndandakamirirawo MTCT. Izvo zvatipa mukana wokuti tizivane, tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvimwe nguva zvokungofungirana nokuti tiye tisina kuwana mukana kana tibikana yekugara pasi tichionesana. Saka isu tatozoona kuti muSouth Africa ndo zvavanogara vachiita, mapati chero anokwikwidzana vachionesana vachiita anonzi maliaison committee kumusha tinawo kuZimbabwe, asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo. Zvinowo kuno kutaona sokuti vanotogara vachionana vachitaurirana nguva dzose.
Vanga vari vaObert Gutu vari kumirira bato reMDC inotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe vari parunare kuCenturion kuSouth Africa neStudio 7. Tereri musakanganwa muchirongwa che Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa ne cyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuChimanimani mudunhu reManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbo vemutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. Zanu PF yopomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda bakuvi